Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 chikumi June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe yaiswa panhano yechina kana kuti level 4 lockdown mukurwisana nekupararira kweCOVID-19. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vapiwa mazuva mashanu ekuti vazvipereke kumapurisa kuti vatange kupika kwemwedzi gumi nemishanu. Kanzuru yeguta reHarare nezuro yakapwanya nzvimbo dzinotengesera vanhu muGlenview. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vaisa nyika pachinhano cheChina kana kuti level 4 lockdown kwemasvondo maviri. Zvimwe zviri mumutemo uyu zvinosanganisa kumbomiswa kwekufamba pakati pemaguta. Mabhizimisi achazarura nenguva dza 8 o'clock mangwanani achivhara nenguva dza 3:30 masikati. Kufamba-famba pakati penguva dza 6:30 manheru na 6 o'clock mangwanani kuchiri kurambidzwa. Vanhu vanobatwa vaine magwaro ekunyepa kuti vakabayiwa nhomba vave kuzoiswa mumajeri. Vanobva kunyika dzine mhando dzeCOVID-19 dzeAlpha neDelta vachagariswa vari vega vachizvibhadharira mari muhotera neyekuvhenekwa musi wekutanga, zuva rechitatu, zuva rechishanu nezuva rechigumi. Maindastri achangobvumidzwa kushandisa vanhu zvikamu 40 kubva muzana. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,761, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevaviri nezuro, asi vanhu chiuru chimwe chete chine 240,049 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 970,709. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 544 zvine 544,888. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 40,000 zvine 583. Vapora munyika vachiita zviuru 38,323. Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti lockdown inobatsira zvikuru mukudzikisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19, asi vachiti hurumende inofanirwa kuita basa rekuchengeta vanhu kuti vanhu vakwanise kuteerera mitemo yelockdown sezvo vanenge vasingakwanisi kuzviriritira zvakakwana.
Hongu chinenge chiri chinhu chakanaka kuti senyika tinge tichigadzirira kuedza kurwisana kunyanya-nyanya naiyo third wave yatasangana nayo inoi. Asi chinhu chikuru chatinenge tichitarisira kana mutungamiri wenyika vataura kuti iye zvinezvi vaisa palevel 4 enforcement yelevel 4 yacho.
Chii chamunotarisira kuti chiitwe apa?
Tiri tichitarisira kuti veruzhinji vange vachitevedzera zvinenge zvichitarisirwa kubva mulevel 4 imomo. Vangavi vanotarisa kana kuchengetedza mutemo vange vachionekwa pasina kana tsvete kuti mumwe nemumwe atedzera zvekurehwa nelevel 4 yake iyoyo.
Chamunoda kuti chiitwe chii uye chichiitwa nani?
Danho guru riri kuhurumende ikoko. Iyo hurumende ndo ine responsibility yakakura kudarika munhu wese kuona kuti kana iri mishonga kana iri nhomba iya inge ichiwanikwa nechero munhu anenge achida angava ari munhu ari kumamisha, angava ari munhu ari muno mumadhorobha. Kuyo zvekare tiri kuona kune dzimwe nyika vari kuti vakachinja malevel avo, hurumende inopindirawo zvekare nekubatsira vaya vanezenge vasakwanise kuzvisevenzera nekuda kwekuti marestrictions avapo akunge achizovakanganisa kuita mabasa avo, sezvo tichiziva kuti vazhinji muno munyika yeZimbabwe vanorarama nemabasa emaoko. Saka hurumende inenge ichitarisirwawo zvekare ipapo kuti ipindire inge ichibetsera dzingave nherera, dzingave chembere, vange vari avo vese vangadai vakutadziswa kuita basa ravo. Kuyo zvekare tikatarisa kana nhau uye matransport tiri kuona kuti iye zvinezvi zvakudzi vanhu vese makambani anga achivharana 3 zvireva kuti vanhu vazhinji vese vanenge vakutarisirwa kuti na3 o'clock vakudzokera kudzimba. Mabhazi aripo akakwana here kuti veruzhinji vange vachizokwanisa kufamba vachienda kudzimba sezvo zvitoro makambani anenge ari kunzi na3 o'clock ange avhara. Saka hurumende ngairege kungotarisira veruzhinji chete kuti kana yataura kuti tachinja level iyo yotarisa kuti veruzhinji vange vachitedzera zvayataura iyo pachezvayo, ichikanganwa kuti ndo inotori nebasa guru rekuona kuti mutemo iwowo welevel 4 wachengetedzwa.
Mukuru wesangano rezveutano recommunity working group on health Vaitai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi 15 kwakaitwa vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti vaZuma vanofanirwa kuzviisa mumaoko evakuru vakuru kuitira kuti vasaonekwe semunhu anozvidza matare edzimhosva nguva dzose. Dare repamusorosoro remuSouth Africa nezuro rakawana vaZuma vaine mhosva yokuzvidza dare apo vakaramba kumiswa muna kukadzi pamberi pekomiti aiferefeta uori hwavari kupomerwa. Pasi pemitemo yemuSouth Africa, vaZuma vanofanirwa kuziisa mumaoko evakuru vakuru kuitira kuti vatange kupika jeri. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari gweta rinoshanda riri muSouth Africa vaCrispin Machingura vaudza Studio 7 kuti muSouth Africa nyaya yekuzvidza dare imhosva huru, nokudaro vaZuma vanofanirwa kutevedza zvinodiwa nemutemo wenyika iyi. VaMachingura vati vaZuma vakasazvipereka kumapurisa vanosungwa. VaMachingura vatiwo iyi haisi nyaya yezvematongerwo enyika nekuti vaZuma vakapiwa mikana yakawanda kuti vapindure mibvunzo pamusoro pemhosva dzavari kupomerwa. Vati kunyange hazvo pane vatsigiri vaZuma nevamwe vari mubato reAfrican National Congress vari kutsika madziro vachiti vaZuma havafanire kuenda kujeri, havaoni zvido zvevanhu ava zvichibudirira.
Mashoko avo ndeyekunge vasina kudzoka kudare recommission of inquiry kuti vazoitwa vazopiwa mibvunzo iyi yatinoti cross examination pachirungu ine maenderano nehumbo hwavakanga vape kudare iri. Saka zvadaro vakabva vanzi vaendeswe constitutional court kuti rinove dare guru pfuura makore matare ese muno muSouth Africa kuti zvionekwe kuti mutongo unokodzera ndeupi pamhosva yavo yekuzvidza dare. Ndobva vapiwa, ndopabuda mutongo wekuti vapiwa mwedzi 15 sechirango chekuzvidza dare.
Vanobvuma mhosva yavo here vaZuma?
VaZuma vabvume mhosva yavo. Havana zvavataura parizvino izvi kuti vachabvuma here kuenda kana kuti kwete. Asi zviri kuitika mumapepanhau nemupamba pavo ndezvekuti pane vadziviriri. Vateveri vavo vanovatevera, ava vakavateerera kutevera kunyange kumhosva dzavo dzecorruption dzavakatarisana nadzo makoti dzisati dzatongwa. Vari kutiva hazvigoni kuti vaende ikoko kujeri kwemwedzi gumi nemishanu. Makatarisawo pasocial media rinonzi Twitter, mwana wavo mukomana anonzi Zani ataura kuti uku mutongo uyu uno chiratidzo chehondo chekuti haasi kuda kuti baba vake vange vachiseva temu iyi. Ivo vacharwa nepavanogona kuti zvisaitike.
Zvavangopiwa mazuva mashanu kuti vaende kumapurisa ari padyo navo, chii chingatiwa navazuma pamusoro penyaya iyi?
Hapana zvavanogona kuita nokuti dare ravapa mutongo uyu ndiro dare guru pane matare ose muno muSouth Africa. Hakuna kwaunogona kuenda kuchiti uri kunoita appeal. 5 days dzavapiwa idzi kuti varonge nezveupenyu hwavo vozviendesa voga kumapurisa ari pedyo navo kuti aiwa ndauya ini ndakuda kuseva team yangu. Vachinge vasina kudaro vachatumirwa mapurisa anovasunga kuti vaendese kujeri.
Saka kana vakasaenda vega kumapurisa sezvataurwa nedare, chii chinoitika kuna vazuma?
Vanosungwa. Vakawanda vanhu vanoramba kuzviendesa vega kumapurisa kunge vapiwa mazuva ekuti vaatarwa nedare kuti vange vachiita chiito chakafanana nekudai. Munoziva kazhinji zvinoitika muno muSouth Africa kuti vanhu vanogarisa vanoita iye yatinoti overstay their visa. Mutemo wemuSouth Africa haufariri kusunga vanhu unnecessarily zvisiri zvisina kukupa chance yekuti ubvumirane nemutemo uite zvauri kunzi uite nemutemo. Tinopiwa mazuva ekuti ubude udzokere kuZimbabwe or udzokere kunyika kwako. Uchinge usina kudaro unenge une mapurisa osungwa. Ndiwo zvimwe chete zvakaitwa kuna vazuma. Vazuma vapiwa mazuva mashanu ekuti vange vachiita izvi. Mazuva mashanu vanogona kutora mazuva matatu kana vaona kuti vagadzirisa upenyu hwavo. Upenyu hwavo unogona kuramba uchienderera mberi vasina kuenda vapedza urongwa hwekuti vana vanochengetwa sei nezvimwe zvakadaro. Vanongozviendesa vega kumapurisa after mazuva matatu votanga kuseva sendensi yavo ye15 months.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vaCrispin Machingura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti sangano ravo rakashamiswa zvikuru nekuputswa kwezvivakwa zvaishandirwa nevanorarama nekuita mabasa emaoko mumusha weGlenview muHarare nekanzuru yeHarare neZuro. Zuva rimwe chete bato reZANU-PF rati kuparadzwa kwedzimba kwakange kwamiswa. VaWadzai vanoti mashoko ebato riri kutonga aya akange ava patarisiro yekuti nzvimbo dzavanoshandira dzakange dzave kumira kuputswawo. Ngatinzwei VaWadzai vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinorwadza, zvinotirwadza isusu semainformal traders kuti tinenge tichiwana mamwe mashoko kubva kune hutungamiri hwemunyika kuti zvirongwa izvi zvamiswa, asi tikaenda paground tinondoona vanhu vachiparadza upenyu hwevanhu. Zvinotirwadza ende zvinosodesa kwatiri senyika kuti tiri nyika yakaita sei zvokwadi isingagoni kuchengetedza raramo dzevanhu, sei tisina respect nemapropati evanhu sezvinoita dzimwe nyika. Taifunga kuti nemashoko akabudiswa nevatungamiri veZANU-PF vachiti vari kupa urongwa hurumende vatungamiri vari mugovernment, tafunga kuti zvinhu zvichamiswa izvi. Batatoshamisika tiona iri bata vabata nhasi kuGlenview 8 vachiputsa midziyo yevanhu vachiparadza upenyu hwevanhu vari kutiraya kuzviraramira.
Imi semasangano mune matanho amuri kuedzawo heri kutora yekuti munzwisise mamiriro akaita zvinhu zvakaita kana kugara pasi nehurumende kana nairo bato reZANU-PF?
Isusu seboka ndofunga munozviziva mukoma Jonga, mashandiro edu ndeekuti kuti hapana dambudziko risingagadzirisiki. Matambudziko ese anogadzirisika kana vanhu vakaisa musoro pamwe chete, vakagara pasi vakati iwe wakaisa pfungwa dzako mbiri, uyu akaisa pfungwa dzake mbiri, uyu akaisawo dzake nhatu. Totarisa toona kuti togadzisa sei maproblem. But hatisi kuwana mukana uyoyo nokuda kwokuti madecisions ari kungoitwa tisipo. Mukatarisa vamwe vawedu vatinoshanda navo vakatomboita kumakoti, vakapuwa maorder nemakoti kuti zvirongwa zvokuputsa midziyo yevanhu ngazvimiswe, asi pane kusateerera zvachose kunoitwa mitemo yomunyika munomu. Asi hatinoite seboka ticharamba tichingonoka pamadhoo evanhu vane masolutions, evanhu vanokwanisa kutigadzisira nyaya dzedu. Tovaunatso kuvaonesa kuti kuti vana vezimbabwe vararame hunge vachipinda mumastreets umu vachitengesa nokuti mabasa hapana.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vari parunare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuratidzira kunonzi kwakaenderera mberi nezuro munyika yeEswatini, iyo yaimbozivikanwa nerekuti Swaziland. Uko zvizvarwa zvenyika iyi zvinonzi zviri kuratidzira zvichida shanduko mutongi weumambo munyika iyi. Sangano renhau reReuters rakazivisa nezuro kuti mauto akaedza kuparadza kuratidzira uku achishandisa pfuti neutsi hunokachidza, uye hurumende yakazivisavo kuti zvikoro pamwe nenzvimbo dzinokwirirwa mabhazi zvakange zvavharwa. Hurumende yeEswatini yakarambavo mashoko ekuti vanotonga munyika iyi, mambo Mwiswati wechitatu, vakange vatiza vachibuda munyika iyi. Kusagadzikana munyika iyi kwakatanga mukupera kwesvondo vairatidzira vachinyuta neutongi hwamambo Mwiswati, avo vavanoti havasi kuda kuendesa nyika kuutongi hwejekerere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vanoti kuratidzira kwanga kuchiitika muEswatini kwange kwakanangana nemabhizimisi amambo Mwiswati nepfuma inofungidzirwa nevanhu kuti yakawanikwa mushure mokunokora muhomwe yenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyika yeSwaziland ine vanhu vanotambura zvikuru sei, asi mambo nemhuri yake nemadzimai yake akawanda vane upenyu hwepamusoro-soro vachinokora muhomwe yenyika, uyezve varivo varidzi mabhizimusi akawanda zvikuru sei. Saka kutaridzira kwavari mazuva mana kune mhirizhonga yakanyanya kwanga kuchinangana nemabhizimusi anotungamirwa namambo, vanhu vachiputsa, vachiparadza, vachipisa zvinhu mumigwagwa, vachitaura kuti vanoda kuti kunge kuine kuvandudzwa kwematongerwo enyika. Nekuti muSwaziland kubva mugore ra1973 hakutendedzwi mapato anopikisa, hakuna zvachose, uyezve vemasangano akazvimirira vanombunyikidzwa, uyezve vanhu vari kutambudzika. Swaziland ndiyo nyika pasi rose ine uwandu hwakanyanyisisa hwevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS. Zvakarezve muAfrica yose zvayo, Swaziland ndiyo yega yasara inotongwa namambo netsvimbo nedemo. Dzimwe nyika dzese dzava nekamwe kakutepfenyutsa kwekuti zvichida mapato anopikisa anenge achitenderwa kuti ashande.
Vanhu vemuEswatini vari kuti mambo Mwiswati vanga vasingateerere vachisa zvimiti munzeve uye vachirarama upenyu hwembozha. Tingaona here mushure mekuratidzira umu pachiita shanduko?
Ichokwadi kuti vanhu vanga vachitambudzika vari kutambudzika. Ichokwadi kuti mambo anga asingacheuke zvichemo zvevanhu. Ichokwadi kuti mambo haana kuda kubisa mutemo wakaiswa mugore ra1973 wekuti hakuna mapato anopikiswa anotendedzwa muSwaziland. Saka zvese izvi zvichemo zviri kutaurwa vanhu vari kuti iko zvino vanodawo kuti mapato anopikisa apinde mune zvematongerwo enyika pasina kumbonyikidzwa kana kurambidzwa. Mapurisa anga achiita uori, mapurisa anga achishandisa simba zvakapfurikidza kusanganisira kupfurwa kwevanhu vachifa. Zvese izvi zvichemo zvanga zvisingacheukwe namambo muswati wetatu. Ndozvo zvinoita kuti nyika itange kubvira zvairi kuita pari zvino. Iko zvino kuti Eswatini yese Swaziland iri kubvira. Saka kurudziro yatinopa ndeyekuti iko zvino kuSwaziland mambo ngaakurumidze kuteerera nekutora matanho akafanira ekugadzirisa nhunha dziri kutaurwa nevanhu.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Kugununguna kuti pave kuitwa zvematongero enyika pachirongwa chekunyoresa vakarwa hondo yerusununguko vana Chimbwido navana Mujibha, vamwe vachiti vari kutungamira chirongwa ichi mune mamwe matunhu vave kuti chirongwa ichi ndechenhengo dzeZANU PF chete. Godwin Mangoria anotipa nyaya iyi.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo yerusununguko chakatanga musi wa16 mwedzi uno, uye vese vanoda kunyoresa vanofanira kunotora magwaro ekuti vanyorese kumahofisi ebazi iri nemakamba emauto mumatunhu ese munyika. Imwe nhengo yeZimbabwe People's Revolutionary Army vaBuster Magwizi vaudza Studio 7 kuti vakafonerwa kubva kuGwanda nevamwe vanhu vainge varambidzwa kunyoresa.
Nekuti izvo vari kupa vanhu mafomu, vamwe vacho vari kuvharidzira vamwe vanhu panze vachiti izvo izvi ndezvemusangano weZANU-PF hazvi zvemunhu wese.
Vati vari kuongorora nyaya iyi uye vachakwidza zvavanenge vawana kuvakuru vari kutungamira chirongwa ichi mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika.
The formal channel iripo ndeyekuti tiudze vabati vechirongwa ichochicho vari kuMinistry of Defense, Department of War Veterans, vanove ndo vahungwe ndo vataudza vebali. Hatisati tanyora ari maripoti aivo, nekuti izvizvi hatisati tazvitsimidzira kuti tizvivherifaye kuti ichokwadi here chiutaurwa nevanhu kana kuti osho anenge uri mapepa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti vanhu vese vakarwa hondo kana vakabatsira vangadai vakaongororwa kare vakatiwana mari dzavo dzemujandigere, vachiti zvave kuitwa nehurumende kuda kushandisa vanhu ava munyaya dzematongerwo enyika.
Vana vese veZimbabwe vakabata basa kunyanya vakapinda muhondo iyo vakaita mabasa akasiyana siyana vanofanira kunge vachiremekedzwa vachipiwa chigaro chavo vari pamujandigere. Manje zvezanupiefu zvaari kuda kuita kuda kutora vanhu vesununguko kwakuvaisa, kuvaabhusa, kuvashandisa zvisizvo. Yeti vanhu vanofanira kunge vari pamudzigandigere vachipiwa mari yemukuru vakagara zvavo vachiita pane vazukuru vachirima kuminda vachiita zvakasiyana siyana.
Asi mumwe aive murwi wehondo yerusununguko vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanaka chose sezvo chichipa mukana munhu wese anokodzera kunyoresa kuti akwanise kuwana mari yemujandigere.
Chitori nemamwe magamba akaenda kuhondo akatrena akaparticipata kunege asina nhasi vanga vasati vazvito. Kuti chinangwa chichazobatsira zvematongero enyika handina competence, ndingati pachirungu competence yekuti ndingati zvichasvika ipapo, but isusu tiri kungotarisira welfare yeivavo vanga vasati vaona mukana wekuti vaongororwe whether vanodeserva kuti vanzi ndivarwiri verusununguko.
Munyori anoona nezvevakarwa hondo yerusununguko muZANU PF vaDouglas Mahia varamba kutaura nezvechirongwa ichi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri kuti tinzwe kuti vanhu vangani vanyoresa kusvika pari zvino chirongwa ichi chiri kuitwa pachishandisa mutemo weVeterans of the Liberation Struggle Act. Vanhu vanonyoresa kusvika musi wa16 Chikunguru. Vanenge vabudirira pachirongwa chiri kuitwa ichi vachapiwawo mari dzemujandigere kurapwa pachena, uye vana vavo vachapinda chikoro pamwe nekurapwa pachena. Vanhu ava vachapiwa minda nekupinda mune zvimwe zvirongwa zveupfumi zvekusimudzira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vanamukoma hwande mose navadevsavashandi vose sitizezi tinomvosainam tinorangara kuti mugore ra1980 chinda kunovhota inangonasi handanchiri mudiki asi ndine chokwadi kuti pazvakanga hondo yatsviridza chero vevarungu vaitaura kuti hai aiai hondo trizanpf zvinhu zvanga zvaipa zvaoma sezvazviri izvo zvino izvi naizvozvo munhu mwana unofanirwa kuona munyika kuti aiwa nyika yeparara zvizvokuudzigwa izvi kana angava masoja acho vana vavo havadzidzi kana ani zvaakapana akanakirwa ndonguva ndopatiri pa1979 zvinhu pazvakanga zvakaipa inyaya yekuti munhu wose ngaazvionere kwete kuudzigwa kutadza kuti munhu akaisigwa mablinkers kutadza kuona kuti tiri kuenda kupi Zimbabwe yaparara hazvizvokuudzigwa kana kana kuri kuvhota munhu akufanirwa kungoziva kuti aiwa pachinja kunze kwakuisa pachinja kungoudzwa kungonyeperwa here vakumara kunge vana vadiki vanhu vakuru vakadai gore iroro vanhu takanzwisisa tikaona kuti shuwa varungu vanodoreva kuti zvaoma ngatisei pazanupf tikaisa pazanupf kweko zvino chotitarisa chii kuona kuti zvaipa haaezvi hatichinjei zvinhu zvaipa izvi
makadiwa namukoma jonga kandimiri inini ndinoitwa zvamunokunoku South Africa nhau dziri kuitika panhau yezeki inhau dzinoshupa nokuti zeki iri kubvuma kushandiswa nezanupf ipo pachidiwa vanhu vasina kwavakarekera saka kana vachiverenga mavhose ngavaite basa ravo kwete kuda kushandiswa nezanupf vari kuita zvokuramba kutaurirana izvo inhau dzokuti ivo havasi kuda kuti pave nesarudzo dzejekerere kana kuti munyika muve neutongi hwejekerere saka toda kuti iyo zeki yacho iongororwe zvakasimbisisa nokuti iri kunyanya kushandiswa nezanupf vada kudzokorora zvavakaita ze2018 zviya zvokubira mavhoti but tichasaramba takasimba isu sevana vezimbabwe kungokurudzirana kuti ngativhotei takawanda tinokunda tinoziziva kuti zvinoshupa asi doza kuti zvinobudirira chete.
Hallo paStudio 7 makadiko mese tiri kukumbira kubvunza kuti koiko kuMozambiki kwakanoitwa musangano vakabvumirana kuti vana vesadhaki vaende mauto koiye mukuru weMozambiki akataurawo here kuti ari kukumbira kubatsirwa ko chiri kumborwirwa chacho chii uye kuri kubva vanhu ava ndekupi vana vemuMozambiki here vari kuya nendege here vari kubva kune dzimwe nyika here vari kupinda nekupi zvombo vari kuzviwanepi uyezve vana vachanofushwa uko iye muridzi wenyika iri kurwirwa akangonyarara zvakaoma mufunge dai ataurawo aisa chikumbiro chekuti ndibatsireiwo vanhu vaenda nerudo rwokuti atsimbirirwa nebwe ngati mubatsirei ende haasi kutaura kuti vanhu vari kundirwisa ava vari kurwira chakati batsiraiwo vana vana vachanofira mahara nemutungamiriri weMozambique aramba akanyarara uyo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe yaiswa panhano yechina kana kuti level 4 lockdown mukurwisana nekupararira kwecovid-19. vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vapiwa mazuva mashanu ekuti vazvipereke kumapurisa kuti vatange kupika kwemwedzi gumi nemishanu. Kanzuru yeguta reHarare nezuro yakapwanya nzvimbo dzinotengesera vanhu muGlenview 8 muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.